Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 12/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yoparura mari yemadhora makumi maviri kana kuti 20 zig kutanga mangwana. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika pazuva rekucherechedza mabasa anoitwa naana amai.
Zvashinga amai hazvirai amai vakabereka mwana chete. Kana amai vasina kubereka asi vane zvavanoita muupenyu hwevana, vanofanira kuremekedzwa vachitihwa ruremekedzo.
Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira Reserve Bank of Zimbabwe kuti inogona kutokonzera kusagadzikana kwakanyanya munyaya yemari ikasadhinda mari inoenderana nemamiriro akaita upfumi. Izvi zviri kuuya panguva iyo gavhuna weRBZ Dr. John Mushayavanhu vazivisa bepanhau reSunday Mail kuti kutanga mangwana vanhu vanenge vokwanisa kutora mari inosvika madhora makumi maviri kana kuti 20 zig. Dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika dzinonzi hadzina kana mari yemazig, zvinonzi nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi zviri kuitirwa kuti zviite sekuti vanhu vari kuda kushandisa mari iyi zvakanyanya. Hurumende iri kusungawo vemabhizimisi vezvikoro nevanhuwo zvavo vari kunzi vari kutenga kana kutengesa mari pamukoto nechinangwa chekuti isimbaradze mari yezig. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chipangamazano chebhanga guru renyika reRBZ vaPersistence Gwanyanya.
Tinotarisirazve kuti manje manje mari iki dzinochiuyazve kuitira nyaya dzemachenji dzatanzwa vanhu vachitaura nezvadzo vachiti vari kuda chenji ende vari kuda uwandu hwemari. Vanga vachichema vachiti yakauya hayo, vamwe vachiti sati tatomboibata. Saka kuuya kwairi kuita iyo 20 inoita kuti vazhinji tigogona kuibatawo mari yemazidhi, tigogona kutitanga kuchiishandisa, kuchiishandisa ichitenga. Vandafambawo kuyanga ichitenga zvakanaka mari iyoyo.
Totarisawo pakutambirwa kwairi kuitwa, tiri kuona vamwe vanenge vari kuti mari iyi inenge yatsigirwa nemapurisa nezaki nevamwe, kwete negoridhe, nekuti vanhu vanenge vari kusungwa vachimanikidzwa kuti vaishandise.
Mapurisa ari kuita basa rawo, kana kuti FIU iri kuita basa rayo. Hazvigoni kutishamisa, nekuti zvinongoitika kwese kuti kana paine mirawo iripo, vanenge vachiona nezvemirawo iyoyo vanofanira kungoitawo basa rayo. Asi ndingada kuramba ndichisimira nyaya yekuti iyo mari iyi yakatsigirwa nezvicherwa zvegoridhe zvatakataura zviya, yotsigirwazve nemari yekunze kwenyika. Ndo zvakaitsigira. Saka zvakakoshera chii kuitsigira takadaro? Zvakakoshera kuti kana wochida mahusa kutenga kunze kwenyika, unongoenda kubhengi kwako unochinja mahusa ako kutenga kunze kwenyika.
Vamwe vemakambani vari kuti vanozopedzisira vamanikidzwa kuenda kumusika mutema nekuti mabhanga ari kuti hana mari yakakwana yekunzei.
Mari irimo yemazigi inoshandisika inogona kusvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe 90 miriyoni. asi mari iyi vangaguri rehurumende rinayo mari yekuti ukauri mumazigi zvichiuya nekubhengi kwako rikutengesere mari iyoyo. Vamwe vacho mukazodzikadzika navo mukavabvunza kuti imi magoshewa makaone mari yacho here mazigi, kana mamuchiti muri kutanga mapuwa muzotsvaga, unogona kutonzwa kutoti ndaikuda kutanga ndapuwa ndozotsvaga. Saka pane zvikonzero zvakawanda zvisingabudisi pachena nevanenge vachitaura ivavo.
Chipangamazano chebhanga guru renyika reRBZ vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani Underhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Kana inflation ichikwira, madenomination anofanira kukwirawo. Munhu anenge achitarisa kuti tuwe nezigi unotenga chii, unokwanisa kutenga chingwa here, unokwanisa kutenga kana mukaka here, kana kutengesa mafuta here. Kana usingakwanisa kutenga zvinhu izvozvo zvitoti mabasics, zvinenge zvakutoreva kuti vanofanira kukwira futi kubva pa20 kana kuita pa50 kana kuita pa100 kana kuita pa200.
Totarisawo mashandiro airi kuita kusvika pari zvino, mungati yatambirwa here zvine mutsindo sezviri kutaurwa neRBZ nevehurumende?
Handi yanga isati yanatso kubuda yemumhepo iyo yatinoti maelectrical deposits. Kazhinji vanhu vazhinji vanoti vanomawana through pavanobhadharwa masalari avo vapedza izvozvo, asi zvata tichiona zvokuti vaingoti vanhu vakabhadharwa semabhadharo avo vaibva vamanya kumusika mutema vondotenga maUS dollar. Vanhu vanotya kuti vakachengeta mari yavo iri muziki inozokwanisa here kusarudza simba. Ukatarisa futi zvinotaurwa nehurumende, zvinotaurwa nereserve bank zvokuti vamwe vanosungwa vanodidi, zvinoreva kuti vanhu vakutongomanikidzwa kuigamushira.
Tiri kuonawo kuti mari yacho iri kutenderera inenge shoma. Chingava chikonzero chei chinoitirwa izvozvi nehurumende kana kuti neRBZ?
Kazhinji katichita inflation tinonyanzo kuitsanangura tichiti inflation ndobetaura nechirungu it's too much money chasing too few goods. Saka ndozvidefti broader definition yeinflation iyoyo. Saka reserve bank vangoda kuda kuti kana tikanyaya kuisa kuti mari iwande zvinokonzera inflation. Asi pane imwe concept zvekueconomics yatoti velocity of circulation. Inenge inova kuti mari inofanira kuramba ichidi ichichinjana maoko. Pane kuti vazame kuda kuvharavhara nyaya yeinflation, vanogona kuda kukanganisa futi nyaya ichi yevelocity of circulation kuti vanhu vanenge vaida mari mumaoko kuti di mabasa avo aende mberi. Saka ipapo ndopada kunatso kubhalanza kuti number one hatiti kuti inflation ikwire, asi number two mari inodiwa futi kuti vanhu vanyaye kuita upenyu hwavo hwakanaka vachiti kutenga nokutengesana zvakanaka imari.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, vachitaura vari parunare muSouth Africa. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva rekutenda mabasa anobatwa nana mai muupenyu kana kuti Mother's Day. Iri izuva rekutendawo kana vana mbuya, vana tete, nana mbuya nevamwe vakawanda. Vanhu vataura neStudio 7 vati vatengera ana mai vavo maruva kuvaendesa kunzvimbo dzekudyira kana kuvatumira mari kune vari kunze kwenyika. Zuva iri rine midzi muAmerica kubva muna 1870 apo munyori wemabhuku uye aiva nyanduri Julia Ward Howe akakurudzira kuti paitwe zuva rekuchema nemadzimai ainge arasikirwa nevana nevarume vavo mukurwisana kwaitika munyika iyi panguva iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata amai Diana Zimbudzana Chambara vanoshanda neZimbabwe Exiles Forum vari kuSouth Africa.
Tingadai taswerawo tichispoiliwa zvenevana zvino kunoku kwaita rimwe dzihwa riri kungotsenderera rakatibatawo ini nemhuri yangu. Vazhinji vandiri kungotaura navo vari kuti rakavabatawo, saka tazeza kuti tisangane nevakawanda. Asi kungokorokotedzana mumasocial media imomo ndo zvatiri kungoita, tichingotovana mai dai naso vakosheswa, vazikanwanzi vakakosha uye vapiwo chiremerera neudzamu hwakakodzera kwavari.
Semaonero enyu, ana mai vanga aratidzwe sei kuti vakakosha muupenyu?
Vanofanira kupiwa mutsa mukuru chaiwo. Munhu wese anofanira kupa mutsa. Asi kana zvinzi amai hazvirei amai vakabereka mwana chete. Kana amai vasina kubereka asi vane zvavanoita muupenyu hwevana, vanofanira kuremekedzwa vachipiwa ruremekedzo. Kwete pazuva irori chete asi mazuva ese. Nekuti kuita amai hakuzi nyore, chinhu chakaoma chaizvo. Nekuti unenge uchinzi pachirungu unofanira kuve nechara. Saka kunecha chinhu kuchidyara chichibva chiri mhodzi kusvikira uve muti unoita zvibereko zvawowo. Saka vanhu zvinofanira kukosheswa izvozvo.
Mungawirira newo here nevamwe vanoti dambudziko raapo pazuva ranhasi iri nderekuti vanhu vanenge vakukoshesa zvinhu zvekutenga pane kuratidza rudo?
Ko zvino tingatize zvemabhizimisi tingazvitize tikaenda kupi? Ko zvinhu zvino zvatongoko ndomamiriro akaita upenyu hwatiri kurarama, hwokuti vemabhizimisi vakatoona kuti uyu mukana kawa. Vakati zviri nani titore mukana iwo titengese zvinhu zvatinotengesa. Ndo zviripo. Asi kune vari kuitirwa ka, kana ukange waitirwa madanha unotonyatsoona kuti madanha aya haanei nebhizinesi.
Amai Diana Zimbudzana Chambara, vanoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum, vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa akasunga vatori venhau vaviri nemumwe anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika muTunisia neZuro achivapomera mhosva yekushora hurumende. Kubva zvakadzikwa mutemo unonzi Decree 54 muna 2022 unoranga vanonzi vanenge vachifambisa mashoko ekunyepa, vatori venhau, magweta nevanopikisa makumi matanhatu vasungwa munyika iyi. Motokari dzehondo dzeIsrael dzapinda muJabalia, nzvimbo ine vapoteri vanodarika zviuru zana muGaza, ikauraya vanhu gumi nevapfumbamwe. Israel inoti yarwisa nzvimbo iyi kuti vechikwata cheHamas vasadzike midzi. Vechikwata cheHamas neIslamic Jihad vanotiwo varwisa mauto eIsrael munzvimbo dzakawanda muGaza. Israel inonzi yatangawo kurwisa muguta reRafa zvopa kuti vakawanda vashaye kwekunopotera. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine rukuro namuzware Florence Kayungwa, avo vakatanga sangano reLiving Dreams International Foundation rinobatsira vasikana. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu tinoita zvekubatsira vana vasikana vekunzvimbo dziri kumamisha kuti vakwanise kuwana zvinhu zvakaita semapedzi kana zvimwe zvinhu zvingangovabatsira kuti vashandise pavanenge vari kumaperiods avo. Izvi zvinomotivhetwa nezvandakasangana nazvo inini, nekuti ndakakurawo kumusha kunonzi kuhurunge. Saka pandakatangwa nemaperiods ndaende form 2 naita mbisiso kuti chii chiri kuitika. Semunhu akashakirwa nevabereki ndiri mwana mudiki ndakakura nagogo. Saka kuti vachizokwanisa kuprovida zvinhu zvese vaitadza. Saka vaikwanisa kungondipawo mabasics.
Uri form 2 apa, chii chakaitika?
Zvakaitikawo ndiri kuchikoro ndikaspoila deski. Ndaspoila deski sevangu vakati I have to change. So I'm going to talk show. Yeah, it's the girl power. So I'm going to talk to you. what breaks your heart. Tichino kuwazo, tukatifunga. So, nagaona kuti, zekuti, nagashaya mape, sakandiru waza. Nagaba nazo, sikapawenda ku university, but zaira mbashingwa ndiru waza. No wazo, itaine sami tifut, no wafu, nzoti, so what are you doing about it? Utaona tichino kuwaza nde iti, and iwe uvite ipa mturo pash. Dopa nagafanda funga kuti, dopa nagata something so that vangwe vana vanokwanisa kuramba vachienda kuchikoro nekuda kwekuti tinenge tavapawo mapedzi iwavo toradzidza futi kusona mapedzi acho so that isusu patinenge tisina kusvika kuchikoro mwedzi iwowo kuti tikwanise kuvapa maemergency aids madisposable pads anozvoraswaya vanokwanisa kuzvisonera nemaoko avo.
Panewo here zvimwe zvamunovadzidzisa vasikana?
Tinobva tavadzidzisa futi mweya wekuti unofanira kupawo sakudzidzisa kusona. Patiwo pata kudzidzisa kusona unofanira kuzopawo vamwe vana. Gara uchiti pamwedzi sona kana one page wopawo mumwe musikana wepanext peni.
Vana vamunobatsira ndevemazera api uyezve mabatsira vakawanda sei?
Tinobatsira vana vari kumahigh school nevari kumagrade 6 nemagrade 7. Nekuti tinoona kuti ndo vane dambudziko rakanyanya nyanya nekuti pazvinenge zvichiitika iwe pachako hausunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Sezvinozvi i200 pazvikoro 2 zvatakabva kuenda muna February.
Kana paine vamwewo vakateerera vangada kuti vabatane nemi muchirongwa ichi vanogona kubatai sei?
Vanokwanisa kuenda paFacebook vanotsvaga Living Dreams International Foundation kana kutifonera pa 077 83 14964.
Ndeapi mamwe mashoko aungada kusiyira vechidiki kana kuti vasikana vari kusangana nedambudziko rekushaya zvekushandisa panguvapo vari kumwedzi?
Ndinongotaura nechekuti hausi wega munyika inoyi. Kana uchisanganawo nedambudziko rekuti hauna mapedzi, daisa nhamba dzangu, unokwanisa kundifonera tokwanisa kuronga kuti chokubatsira sei. And pane zvese zvinenge zvichiitika ukataurawo nevamwewo vari padhuze newe vanokwanisa kukubatsira. Ndichingotiwo kumateachers vadzidzisi, kana une mwana kuchikoro uri mubereki saka usati mwana akapindana nedambudziko raasangana naro unofanira kumubatsira. But kwete kumupopotera nekuti inini zvinotondirwadza kuti ndaisanzwisisa kuti chii chiri kuitika pandiri asi nekuti ticha vakandipopotera zvinondibata ndochinhu zvinonyanya kundirwadza.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita namuzvare Florence Kayungwa avo vakatanga sangano reLiving Dreams International Foundation. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Taboka iko zvinotochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Atereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini Tanonoka Wande ndichiti nhasi pane mubvunzo wakaoma unobva kune umwe mutereri.
Ndaita dambudziko rekutadza kunzwisisa vhesi inowanikwa pana 1 Vakorinde 15 verse 29 iyo inoti kana zvisina kudaro kuavo vanobhabhatidzirwa vakafa vachagoita sei kana vasingatongomutswi? Vakagobhabhatidzirweiko ivo vakafa? Mubvunzo wangu pavhesi iyi ndewekuti munhu anogona here kubhabhatidzirwa vakafa? Munhu anogona here kubhabhatidzwa panzvimbo yehama dzake dzinenge dzakafa dzisina kubhabhatidzwa? Vhesi yangu yechipiri iri pana 1 Peter 4 verse 6 iyo inoti nokuti nokuda kwaizvozvi ivhangeri yakaparidzirwa vakafa kuti vatongwe havo panyama nomutovo wavanhu asi vararame nemutovo waMwari pamweya. Ivhangeri inoparidzirwa vakafa nenzira ipi? Ivo vasizazokwanisa havo kutendeuka vanogoparidzirweiko ivhangeri?
Kutibatsira kunzwisisa vhesi iri ndamhanyira kuna Reverend Oliver Mandisodza. Reverend Mandisodza, makadini? Manzwa mubvunzo. Ini ndombosuduruka kusvika mapedza kutitsanangurira.
kasiwai wadiwa watereri. Chikutanga tasa sokura mwari. Na First Timothy chapter 2 verse 5. Paulo notawara chiti. Nokuti kunongowa na mwari mumwechete. Nomureveleri mumwecheteo pakati pa mwari na vanu. Ndiye Kristu Jesu. Zorewa kuti ati goni kumiririra hama zedu nyangwe tichiti da zakadi. Kunyanyanyanya kunyangwe zakatofa azichato goni. Zinoda kuti munu atende muna Kristu Jesu agosika paano babatizwa. Zioane mcherechezo nesha zinoreva kumuni iyeyu. Anenge atora danho rekubhabhatidzwa. Zvino muzvinyoro zvake po hapana patakanzwa zvichitaurwa netsika iyi yekuti wapenyu vangabhabhatidzirwa vakamirira hama dzavo dzakafa. Kureva kuti tinofanira kuziva zvinoreva kubhabhatidza. Mabasa avapostori Acts chapter 22 verse 16 inovhairadza pachena kuti zvinongoreva badzi kusukwa kwezvivi nekuwa neukama naKristu uye nevamwe vose vanotenda muna Kristu Jesu. So hatitarisiri kuti tingaive neupe neukama nevanhu vakafa nekuti havachanzwi havachazivi. Chavo kwakungomiririra badzi zuva rekumuka kana rikuya kwaKristu Jesu, vamwe vachimukira kuupenyu wangwa wachimukira mukutongwa. Wa Roma chapter 6 verse 4 inotaura kuti mucherechedzo wekuigwa pamwe chete naKristu iyo nyaya yekubhabhatidzwa iyi murufu zvichireva kuti tichazomukazve muupenyu hutsva. So hama dzangu, zvingatiomera zvingatinetsa kuti tingava nemibvunzo yakawanda, tinofanirwa kuziva kuti kunyange Jesu paakange akuenda akati kana mabhabhatidza madzidzisa wese vanenge vatenda kudzidziso yenyu muvabhabhatidze. Zvoreva kuti chinhu chinoitwa kuvapenyu uye nevapenyu. Tichitarisa zvipane mubvunzo wabvunzwa kubva kuna First Peter chapter 4 verse 6 shoko ringaparidzwa nemuto upi kune wakafa. Hama dzangu, shona idini tano kuti seri kweguva hakuna munamato. Pakunyora kwaitwa nhau iyi naPauro uri kuratidza kuti chinhu chakaitwa awakafa wakafira muna Kristu wakabhabhatidzwa wanotarisire kuti wanozomuka. Haisiri nhau yekuti tiri kupiwa zvekuita kuti tinofanirwa kunobhabhatidzirwa kana kunoparidzira vanhu vapi wakafa. Hawana chavakatonzwa. Tikatarisa zvakaita soko raMwari kuna zvakazarurwa 13:14 inobva yataura kuti kubva iko zvino wose vakafa vachifira muna Kristu vakaropafadzwa wazorora pakubata kwavo, asi mabasa avo achavateerera. Zvoreva kuti hatinazve rine basa rachatarisira kuti ringaitwa nemunhu akafa kunze kwekumira chete kutongwa nekuda kwezvavakabata. Wahibheru chapter 9 verse 20:27 inobva yataura kuti vanhu vakatemerwa kuti vafe kamwe chete kutongeswa kugouya. Zvobva zvabudisa pachena kuti hakuna chinoitika chingatarisa kuti chingaitike kana munhu achinga afa nekunga achizotarisa kumuka pano ya Kristu. Munhu wese unomuka, zvingoreva kuti umwe unomukira kuupenyu husingaperi, umwe unomuka kunotongwa nekuenda kudziva remoto. Zvese zvinotaurwa neshoko raMwari.
Tinotenda zvikuru Reverend Oliver Mandisodza. Vatereri, tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanonoka wande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum 2, Highlanders 0, Dynamos 1, Herentals 1, Wange 1, Arenal 1, Manika Diamonds 1, Bikita 0. Kuchitiwo Chegu 2, Pirates ndiyo yakunda Tail 1 2-0, Manika Diamonds ichirwa iyo Bikita 1-0.
Tanaka jisiri pamwe mimi neni, oh yeah, ndogaro taura nemi kukusini.
Moku tenda mabasa anoitwa nana mai vose munyika Tabata muimbi Nox Guni uyo akanyorera mai vake kambo kekuva tenda kanonzi amai
Ndakamirira baba vangu ndichivatenda because baba vangu vakashaya muna 2018 and kubva ipapo mama vanga vachingoratidza kuti vari kuramba vakasimba vakamira tikaona zvakakosha kuti tivaitire something besides zvimwe zviri material zvatoka pavaitira I decided kuzongoita washing the song is something that can stay forever and also inokwanza kushandiswa kudana mama vakasiyana siyana all over the world
Saka mumba menyu muri vangani?
Vabereki 6, ini ndiri wechitu. Masikana ndiri kutesera wechi 6, ana ndiri 3 mchenda. So we are 6, 5 boys and 1 girl, last born. Ari kuchikora, ari kufasiti, ni za kutupe, so ikiri rati, ari finally.
Kuna ana mai waka aterera, ungade kuwa uza o mashoko ya kutikudi?
Kwa uti nana mai wezi, wali kuzo, maga kosha, shukuru, and atikangami kuchie panapa jana ma saka nekudaro tinoremekedza mai not just kwezvara zvaasi asi mazuva ese kubereka ekurarama kwedu so zvakakoshawo kuti kana une amai vako vachiri vapenyu kunyange vasiri vapenyu bhaze mazasvika vanogona kunge vari vachirepresenta vamai muupenyu hwako muzvarakatiwa kunge nasi vorangarirawo kuti variko amai vavo vakakosha vanotofungawo kuti zvarakaita panhasi vanokotarisirwa something for mwana wavo so ana mai vari kunzwawo kuti vakutendai nemabasa amunobata makukutu aiwa kuva mai chinhu chakakosha kunzi amai the privilege kubva kuna mwari is a blessing kwatizangoremekedza nekutenda ana mai vavarana
Ko kambo amai kubva kune muimbi Nox Guni anga ari parunare ku South Africa tinotenda zvikuru tichiti happy mothers day kuna ana mai vose munyika yose sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare Reserve Bank of Zimbabwe iri kuti mangwana ichaparura mari yemakumi maviri yemadhora kana kuti 20 zig Zimbabwe yabatana nhasi nedzimwe nyika pazuva rekucherechedza nekuremekedza mabasa anoitwa nana mai kana kuti Mother's Day. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku vii